aiwa ndinotenda nemukanga wandakapiwa ndibate basawo energy yakakoshera ikonomi and president ndova anodecida kana vari kuda kuapointa zvaapuraiwe and kana vaona zvakakodzera kuti vachinje zvinoitika kana mumakambani but handisi kushushikana nekuti pane zvakadaro ndine constituency ndeane more time yekunoshanda kuconstituency.
Kune vamwe vari kuti mabatiro amakaita nyaya yavasidini gata ndiwo asina kufarirwa navamunangagwa. Munoti kudii nemaonero ari kuitwa nevanhu akadai?
Ndingangoti pachirungu ndinonzi speculation, nindiri kungoshanda nezviri patsamba yakaiswa kuti munhu wese akwanise kuiverenga. Hapana kumbotaurwa izvozvo. Statement irimo mutsamba inokwanisa kunge ichireva anything kwete kuti izvozvo.
Asi imi semunhu uye zvese munhu angaita basa rake nemazvo, munowirirana here nezvikonzero zvakapiwa navamunangagwa pakukubvisai basa renyu rekuva gurukota rezvemhando dzemoto?
Ndifunga kuti pane mukanda wokuti nditi ndinowirirana nazvo kana handiwirirani nazvo because pandakaapoindwa ndakangoapoindwawo saizvozvo. Ndakatorara pandiri pambedha ipapa asi kusina magetsi, handina kuaplya, handina kukumbira. Ivo ndo vakaona zvakakodzera at that time. Pakundibvisa futi ndokungofara kuti ndakabviswa nyika ine magetsi, handiwaro asipo. Ndikume pane kupoka nepako president ane rights yekuapoita munhu nekumubvisa for any reason. Munhu anoperforma anokwanisa kubviswa. Ivo ndo vanenge vachiona kumusoro kwavanenge variko kuti izvo zvakamira sera. Isusu unenge wavangotatira rako basa chete. Saka
semunhu anga ari pabasa rake achiita basa raanga apuhwa nemutungamiri wenyika, ndezvipi zvamungati mungare vedundundu muchiti makagona kubazi ramanga muinaro?
Maoko angu mapfupi pfupi tomazhi nekuti agone kurova dundundu. Handifunge kuti pane zvinoshamisa zvandakaita. Majaji anofanira kunge ari vanhu asi ndinongofara kuti ndakawana mukana iwoyo wekuti ndimboshandawo muenergy. Ndakuinzwisisa kuru ndaita kumanikidza kuti ndiverenge ndinzwisise zvinhu zvinyawani zvavakansingaie. Saka education yandatoita ipapapa ihombe chaiyo.
Semunhu wenyama vachasi, pane zvamungati makakundikanawo here pamanga muri gurukota mubaziri?
I think kufiwa ndakakundikana. Ndina kuita zvaitarisirwawo nevakuru vangu kuti vasipabric. Kana iko kumagetsi ndokadai kunzikana ndozvimhaka ndega.
Zvii zvingange zvakave zvipingaidzo zvekuti mukundikane kuzadzisa zvamaida kuita?
Kungotoka zvetese zveenergy zvinoenderanawo neikonomi mamiriro anenge akaita. Petroenergy izvi zvinoenderanawo nekuwanikwa kana kushaikwa kweforex. Zvinenge zviri zvinhu zvokuti nyika tiinini tingaikwanisa kuti ndizvigadzire zvese. Pakuti ubudirire mubasa iroro zvinenge zvitoda kuti kwese kunge kuchinyatsoshanda zvakanaka.
Remangwana renyu richange rakamira sei nai vachasi?
Ndongofunga kuti rakajeka. Of course haiko zvino ndava kumbotarisawo zvakasiyana siyana tichisanganisira kuenda kuchikoro. I think fundo inovatira. Saka ndongozvatanga. Aiwa ndongorama ndichishandira nyika mukana unenge wapiwa. Ndikanzi nehurumende ita chakati ndomukana weduwo wekuti tizotova tisina veterans of struggle kwenguva imwei. Saka tizokuti kana uri MP wobhoati haisirapo ndotofanira kuitwa minista kwete.